Hongu takasangana nawo minister kekutanga officially nyaya yeTNF imwe nyaya takakurukura nezvayo tichiti zviri kuita sezviri kunonoka tangatoda kuti zviite zvifambe nekukasika kuti tione kuti pane chatingabude nacho here. Saka ivo vakazotaura Hongu kuti ya vachatsvaga rubatsiro kunana ILO nemamwewo maorganization akagona kubatsira kunyanya nyaya dzecapacity building kuti mamembers eTNF vange vachinyatsoziva basa ravo uyewo kuti ningi kana pasikwasa kuwanika rumwe rubatsiro rwekuti tinge tine secretariat inenge ichishanda basa reTNF mazuva ese zvibva zvaitwa izvozvo ndinokonfirma kuti yes takazvitaura.
Semaonerenyu izvi zvingabatsira sei panhaurirano dzenyu?
Zvinobatsira nekuti vanhu vacho vari muTNF vari kuzviita kekutanga kuita formal TNF. Hongu kwaimbotauriranwa kudhara yaingozi TNF platform, asi vanhu ndinofunga vanoda kunyatsoziva kuti kana vachiita manegotiations paTNF zvii zvavanofanira kunge vachiziva, zvii zvavanofanira kunge vachiita put forward kuti zvichinge zvichibvumirana. Saka tiri kuti vanhu vanofanira kuziva basa ravo kuti vakwanise kuriita. Saka ndozve zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti zvinge zvichifambira mberi izvo kuti vanhu vazive basa ravo. Saka ndopoka kuti zvinobatsira kuti vanhu vange vane kapa yatinoti pachirungu capacity yekuita basa racho, nekuti basa racho ringe rine vanotarisa zvinenge zvasungwa kuti zvinge zvichiprogressa in between maTNF meetings.
Imiwo sevashandirwi ndezvipi zvinhu zvamuri kuda kuti zvinge zvichizeiwa mumisangano yakadai?
Zvinhu zvakati wandei. Zvizhinji zvinobata ikonomi yedu kuti panenge pachiiswa mapolicies kana kuti malegal instrument anonzi mastatutary instrument ari kuiswa negovernment kuti pange paine input inobva kumativi ese kubvira kuti vashandi vashandirwi negovernment, tobvumirana kuti zvatinoda kugadzirisa muikonomi yedu ndezvipi. Izvozvo ndizvo zvinozobuda zviri mumapolicies egovernment nemastatutary instrument. Ndozvatiri kunyanya kuda kuti tinge takaisawo input kuti panozogadzirwa mitemo, panogadzirwa mapolicies pazenge paine zvatinenge takabvumira tichizviona zvichibudawo imomo mumitemo iri kugadzirwa negovernment.